nyika yaenda kumawere kunyanyanya tiri muguta regweriroro rinova ndiro guta guru remidlands province tinoona kuti makambani makuru anga achizikanwa kuti ndovakabata guta regweru makambani akaita sana Bata Shoe Company vana Zimbabwe Alloys vana Zimcast vana Zimglass vana Kariba Batteries nemamwe akawanda andingangotaura atsakatika hapasisina ukasvika mugweru yemanje unenge unofamba munonzi muchirungu muGhost Town industry akusisina saka kutaridzira kwedu uku chinangwa chikuru ndechekuti tiri kuda kuti sebato guru revanhu reMDC kuti hurumende yezano inotungamirirwa navamugabe vaonevo kuti vana vemudunhu memidlands kunyanyanyanya vemuguta guru remidlands regweru vashushikana vabatikana vatambura
maratidzira kwenguva yakareba vagutu pane chiri kushanduka here tichitarisa zvamungati zvaburitswa nekuratidzira ikoko
chiri kushanduka chiripo jonga nokuti ukaona toda kudzokera kumasure toti musi wa14 April ngore rineri patakatanga zvamademonstration takatanga nemuno muHarare Red Army payakafora muno muguta reHarare musi wa14 April 2016 takatozoona sokuti vana veZimbabwe vazhinji tichisanganisa nevamwe vasitombori nhengo dzeMDC vakapiwa watingangoti ushingi vakapiwa watingangoti muchirungu encouragement kuti vaite zvamademonstration ndopo saka takazoona nyaya dzemademonstration dzakazenge dzobudirira
mutungamiri webato renyu vaMorgan Tsvangirai vanenge varipo here paakuratidzira apa
kwazvo Dr. Morgan Tsvangirai vanenge varipo ndo komanda weRed Army MDC